mashoko ava mangwana anga ari kungotaura kuti tinayo fungidziro yekuti kungangova neuori mukati mana chiremba uyezve musazoshamisika kuona mapurisa akukubvunzai pamusoro pefungidziro iyi. Mangwana haana kuti machiremba vari kuuraya vanhu ende aona kuti vanhu havana kunzwisisa zvaakanyora pana nemutandi retwitter akabva adzora mazwi ake. Vamugwani vakabva vazoendera mberi vachikuchidzira moto anga vadzima. Vamugwani vaitaurawo pate zvavo kuendese munhu wezambiri. Chinonyadzisa zvikuru vanhu vaakuda kutenderedza masoko ava mangwana vaita masoko epolitics ezvematekero enyika voda kusoropodza hurumende nekuda kwemunhu ari kuchema muchemero wake.
Dr. Madzorera, munotiwo nenyaya iri mudariro iyi uye kuti inosiya papi mabasa avana chiremba?
Chandoda kunyanya kukurudzira ndechekuti tiri munguva yakaoma sitereki sevana vezimbabwe. Vanhu vaakufa zvisinganzwisisiki. Tiri kuziva kuti covid-19. Ndinonzwira sisi vese vashayikirwa nehama chero isu tine vadikaniwo vakashayika. Handifungi kuti pane atasara muzimbabwe asati ashayikirwa. Asi mukutambura kwedu nomukushayikirwa kwedu nomukuchema kwedu ngatiregei kuita macareless words. Takambona macareless words pakutanga tikazotaura tikati izvi kunoiva zvichasvika izvi. Taakusora varungu tichiti varungu vari kupanishwa nemhaka yekuti izvo vane mhaka dzavari kutiparira isu. Izvino zvakuita macareless words wokusora nokupomera mhaka vanhu vari pafront line. Madhokotera, they don't have to go to work panguva ino. Vanhu vari kuenda kubasa nemhaka yekutaura kutoona kuti tikasaenda kubasa hapana zvokuita. Mhuri yezimbabwe inopera kufa. Vanhu vari kuzvipira, vanhu vari kuita yatinoti sacrifice pachirungu. Chatingangoita isu vana vezimbabwe ndechekuencourage madhokota nemanesi nemama healthcare workers ese vari kuramba vachienda kubasa. Ngativaencouragei.
Dr. Mavhaza, munoti?
Vamadzore matara izvi zvakanaka asi dambudziko ripo nderekuti muri kungorova muri kuedza kutsvaga tsuro mugate remvura hazvina kunaka. But epiri isori far-fetched kuti vana chiremba vanomborasika tinombomhanya nemberi. Kuna Dr. McGowan kana muchavaziva vakatanga kuita zvavaiita. Kuna na chiremba vakawanda vairasika. Kuno kuengland kune madoctors akabatwa akawanda aiita maexperiments nevanhu aiuraya only vanhu ve-one tribe. Hatingarambire vana chiremba hatisingirozi. Uyezve vana chiremba havafanirwe kutiwo kana pachine paita dambudziko paita makuhwa padande mutande obva vatopopota anyunyuta obva vakira vatandira.
Dr. Madzorera, imo muzvipatara kana vanhu vachishanda imomo vana chiremba vanokwanisa here kubvunza munhu kuti uri webato ripi kuti vazoziva kuti uyu ndewebato rakati uyu ndewebato rakati?
Mukoma Jonga, ndava nemakore anoda kusvika 40 ndichirapa. Handisandambobvunza munhu kuti uri webato ripi. Hazvipo paclarking sheet yekuhospitari yatinoclarka nayo yatinonyora panenge pakanzi surname, first name, age, sex, address, unobva kupi, sabhuku wako ndiani. Pane demographic data yatinocollecta kana tichiadmita murwere kana tichirapa murwere nguva yese. Demographic data inotibetsera pakuita diagnosis yezvirwere. Hazvitombopindi mupfungwa dzako kuti uyu ndewezano uyu ndewemusaka ndakumurapa zvei. Aiwa, penicillin ipenicillin. Yezano neMDC penicillin zangofanana. Saka haungofungidzira uku kungofungwa kuti kuna handimaka nokuti izvo ndiri webato rakati.
Vamavhaza,
vamugwati vakataurawo zvishuwa vakazvimiririra kuti aiwa kamba ongororo hapana chakaita kutsvaga ongororo ka. Ongororo inoita kuti zvinhu zvigare pasi zvipere pasave nekufungidzirana pasave nanofunga kuti pane zvakaitika. Hatingadi kuti haane kuchiti chiremba hafanirwe kuongororwa. Takadaro tatotadza. Vana chiremba vanofanirwa kuongororwa.
Maitava.
Pachine pane zvipanetsa.
Dr. Madzorera, mashoko enyu ekupedzisira.
Ndoda kungotaura kuti ndowirana zvikuru namavhaza pane zvavapedzisira kutaura. Ishuwa kuti madhokota hadzisingirozi ende munhu wese ari subject to error. Tinogona kutadza tese. Asi matadziro acho anosiyana. Ukatadza maone uchiita semaexemple avapa mamwe vamwe vaikanganisa varwere maone aiwa imhosva.